Mumiriri we World Bank muZimbabwe amai Camille Nwama vataura mashoko aya pamusangano wekuziya zvakabuda mazuva zana Zimbabwe yatanga chirongwa cheEase of Doing Business muHarare uyo wange wakarongwa nemahofisi emutungamiri wenyika.
I'm happy to announce that as we go forward in the next year we will be continuing to support.
Ndinofara kukuzivisai kuti gore rinouya World Bank icharamba ichitsigira program iyi pasi pechirongwa cheZimbabwe Reconstruction Fund apo tinowana rubatsiro kubva kunyika dzakaita seDenmark, Norway, Sweden nedzimwewo. Ichi chirongwa chinotifadza zvakanyanya.
Amai Nwama vati zvinofadzawo chose kuti hurumende iri kushanda nevemakambani akazvimiririra mukugadzirisa mashandiro emabhizimisi munyika. Uyewo vati mumusangano wanhasi hurumende yabuda pachena kuti iri kuda kusandira mitemo nekugadzirisa zvimwe zvinoomesera vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika. Vatiwo chimwe chavafadza ndechekuti musangano wanhasi uyo wapindwa nevakuru vakuru vehurumende, makambani akazvimiririra pamwe nemasangano ari pasi peUnited Nations ndechekuti vanhu vabvumirana kuti mabhizimisi diki akakosha pakusimudzira upfumi hwenyika. Mumwe vatevedzeri wemunyori mukuru mahofisi emutungamiri wenyika nedare remakurukota vaChristian Kasande vati zvinofadza kuti vakwanisa kuita zvinhu zvizhinji zvavange vakaronga kuita mukati memazuva zana apfuura.
I would say on average show an acceptable performance.
Ndingati zvabuda nhasi zvinoratidza kuti takaita zvakanaka chose, zvikuru sei muzvikamu zvitatu, sezvo takakwanisa kuita zvizhinji zvatange takaronga.
Zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti pane mitemo 21 inosanganisira yemakambani kana kuti Companies Act inofanira kusandurwa kuti irerutsire vanoda kutanga mabhizimisi. Pari zvino zvinotora mwedzi mitatu kuti kambani ikwanise kutanga bhizimisi munyika, uye pane urongwa hwekuti kambani ikwanise kutanga bhizimisi mukati memwedzi mumwe chete. Zimbabwe yakakwira nezvinhano 13 kusvika panhamba 155 kubva panyika 189 pachikero cheWorld Bank cheEase of Doing Business kubvira payakatanga urongwa hwekusandura mitemo yekutanga nekukwezva mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.